DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini chanono kawande ndiri mu Washington DC dichiti ezvinoi zviri mchurongwa cha nasi.
Saka isusu tiri kuti tichango enda chete kubasa kana mnyanya imuhoro yedu ya gadziriswa. Isusu sevanhu vanomiririra varairidzi zvinenge zvisachareva chinhu. Kana isusu tikaramba tichiti kuvarairidzi endai chete kubasa tiri kutaurirana iko kusina chiri kubuda kwacho kwatiri kutaurirana.
Sangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rino tinengo dzaro adziende kubasa kusvika zvichemo zvevarairidzi zvagadziriswa.
Maonero atiri kuita mazuva ano tingati tiri pamahombe kombe ehondo inogona kuputika anytime between Russia nemaallies enato awo anenge achitiwo ari kuda kudefenda Ukraine.
Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa mugweru nesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi mugweru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano nemutungamiri weGermany pamusoro peUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevarairidzi vazhinji munyika vasiri kuenda kubasa. Mutauriri weZIMTA vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti varairidzi vesangano ravo havasi kuzoenda kubasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo sezvo vasina kana mari yekuti vaende kumabasa kwacho. Pakuvhurwa kwezvikoro nezuro muvhuro, masangano evarairidzi nevatori venhau vakati varairidzi vazhinji havana kuenda kubasa pazuva rekuvhurwa kwezvikoro, asi hurumende ichiti varairidzi vazhinji vakaenda kubasa nezuro. Vataderera vanoti varairidzi havasi kuita zvematoro hukuru nevarairidzi, kwete kuramba ichingovimbisa zvaisingaiti.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro inyaya yatinoti isusu inyaya yakanaka zvikuru. Dambudziko redu isu sevarairidzi veZimbabwe Teachers Association nevarairidzi vose muZimbabwe inyaya yekuti hurumende yedu kana kuti watingati employer haana kuda kudzoka kuzotaura nesu patafura apo takawirirana kuti tinofanira kuti tisangane titaurirane. Nekuti chinonzi incapacitation, isusu seZimbabwe Teachers Association ticharamba tichitaura nezvacho kusvikira tasvika padanho rekuti tave capacitated.
Vata derera munoti hamugoni kuenda kubasa pamusoro peincapacitation, mungatsanangurirawo here vatereri kuti izvi zvinorevei?
Kana tichitaura nezveincapacitation tiri kureva kuti mari yatiri kupiwa haisi kukwanisa kuti itikwanisire zvose zvikwanisiro zvatinofanira kuti tinge tichigona kurarama nazvo zviri basic pamutauro wechirungu. Totaura kuti kune vanogara mumadhorobha kune nyaya dzerent, kune nyaya dzekurwarirwa nemhuri, kune nyaya dzechikafu patafura, kune nyaya dzemaschool fees, kune nyaya dzekuti izvo tinodawo kurarama tichitengawo kana mastendi tichivaka dzimba dzedu sezvinoitawo vamwe. Pari zvino kutaura chokwadi, nyaya yeincapacitation yakamira zvokuti murairidzi haasi kutongokwanisa, nekuti RTGS ratiri kuhora harina kwariri kumbotisvitsa, tinoswera tichipedza nguva tichienda mumastreets.
Munoti kune avo vanoti zviri kuitwa nevarairidzi zvave zvematongerwo enyika.
Isusu yedu haisi nyaya yezvematongerwo enyika. Isangare Zimbabwe Teachers Association harinei nekuti nyika iri kutongwa sei. Tinoshanda nehurumende inenge iripo. Saka nokudaro tiri kuti isu hurumende ngaiti cheukewo isu sevana vayo, itipewo mari inokwana kuti tigone kushandisa, tigone kuenda kubasa. Tinoda chose kuti tidzidzise vana, asi nzara ndiyo yakaruma. Inyaya yedumbu ende hatinei nezvematongerwo enyika isu.
Vataderera Zimtani nengo dzayo pamwe chete nevamwe varairidzi, mucharamba musingaende kubasa kwenguva yakadini, kana kuti muri kuti hamusi kuzoenda kubasa kusvika zvichemo zvenyu zvagadziriswa?
Zvakanaka tanonoka. Isu pakuti ticharamba tisingaende kusvikira rini haisi nyaya yemasangano, inyaya yeivo varairidzi pachavo ndivo vari kunyatsoona kuti izvi hazvichakwanisiki. Saka isusu tiri kuti tichangoenda chete kubasa kana nyaya yemihoro yedu yagadziriswa. Isusu sevanhu vanomiririra varairidzi, zvinenge zvisisachareva chinhu kana isusu tikaramba tichiti kuvarairidzi endai chete kubasa, tiri kutaurirana iko kusina chiri kubuda kwacho kwatiri kutaurirana. Saka isu tiri kuti kana takamirira varairidzi zvechokwadi, pachokwadi tichangozotupfunyura chete tichiti ngatichidzokerai kumabasa kana hurumende kana kuti mushandirwi aratidza kuti ava kuda kutipa mari inoringana nemari yataimbohora muna 2018 540. Saka nokudaro kusvikira tasvika ipapo, kusvikira tasvika pakutaurirana tikanzwisisana, ndipo chete tichadzokera kumabasa. Varairidzi vachadzokera kumabasa.
Avo vange vari mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo varairidzi vanoita zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vakange vari pabasa nezuro, vanotarisira kuti kusvika musi wechitatu kana musi wechina varairidzi vazhinji vanenge vave pazvikoro zvavo.
Chatinoda kukurudzira veruzhinji nenyika ndezvekuti maticha kwauya vanokwanisa kuita 60%. Izvi zvinhu zvatinongotarisira panovhurika chikoro, sezvo iri rari zuva rekutanga rekuvhura chikoro. Tiri kutarisira kuti vhiki parichange rakuenderera kumberi kusvika takusvikawo musi wechina nemusi wechishanu, tinenge taane maticha anenge akati kuti anenge auya kuzodzidzisa vadzidzi vanenge varipo pachikoro. Zvichakadaro isu tiri kutarisa zvedu ngoti vasina kunyanya kuya vanenge vangwari vemumadhorobha umu, asi kwese kumaruwa uko vanga vakati wandei vauya tatende.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare kuHarare neStudio 7. Vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vakasungwa mugweru nemusi wesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi mugweru. Nhengo dzebato iri dzinoti nemusi wesvondo mapurisa akavarambidza kutsvaka Rutsigiro mugweru mukwekwe nemubhulawayo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti havazivi nezvenyaya iyi kunze kwezvavanoonavo pasocial media. Murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vakudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vakasungwa mugweru vachapinzwa mudare redzimhosva nhasi, vachiti ndipo pavachatozozivavo mhosva dziri kupomerwa vatsigiri vavo ava.
Tine vanhu vakasungwa nezuro apo pataita roadshow mumusha womukobha tichitsvaka Rutsigiro, nekuti nguva ino inguva yokugadzirira mabyelections. Mapurisa vakava yakapakata zvombo, vaine maAK-47, vaine imbwani uchi hunokachidza nemabattle stick, vachirova vanhu ma driver edu vai driver vai famba i driver vanhu ndo vakatorwa vakanovharirwa pamwe chete nevatsigiri vedu vakati wandei chose sautora kudai so muzuva ranhasi vari kutaridzira kuti vanga vachinopinda mukoti
nhengo dzebato renyu idzi dziri kupomerwa mhosva dzipi nai vachibaya
tinoshova kuti nyaya yavo yavanenge vachinopindura mukoti ndeipi nokuti haugoni kuti vanhu vaane mhosva yakapara yeunlawful gathering unlawful gathering ingaitwa here munhu ari mumotikari saka vanhu vachabvumudzisomanidzimotikari ivo mapurisa vanga vakatsikirirana mumotikari yavo tingaita unlawful gathering here
asi vachibaya mapurisa vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi uye vanoramba kuti mapurisa ari kuvhiringidza misangano yeTCC munoti pamusoro pazvo
vana vanyatava vanotaurira mapurisa vaanenge vachiita havasi kuvhiringidza misangano yeTCC vanenge vachiita havasi kuvhiringidza musangano yemacitizens ivo vachitumira mapurisa kuzokanganisa vanhu vanenge vachitsvaka rutsigiro murunyararo road show inobvumidzwa hakusiri kuti vanhu vakaungana kufamba vanhu vari mudzimotikari vaitsvaka rutsigiro murunyararo haingai mhosva iyoyo
avo vange vari murongi wemisangano mubato reTCC vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru nestudio 7 Tarisa ziri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR anyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachida kuziva hukwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti National Identity Card. Mugwaro kudasa chigaro vezek amai Priscilla Chidumba Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo ZEC yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota muNewsday makare kushayikwa kwemvura muguta reGweru neZuro kwakakumanikidza zvimwe zvikoro kudzosera kumba vana vechikoro pazuva rekuvhurwa kwezvikoro zvinonzi nzvimbo zhinji muGweru dzinosanganisa Mukoba Ascot, Mambo, Mtapa neStenga dzava nesvondo rose dzisina mvura yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
napo makadi henyu ana mukoma hwandi aiwa isu tinongosimbisa president wedu vamunangagwa kuti zianai nevafambavo vanongoita zvavanoita imuchongai nyika kuenda mberi tinoda nyika yedu ive nebudiriro sebudiriro yatiri kuona marodzi ari kuvapa zvivapa zvakawanda ziri kugadziriswa saka tinotenda naizvozvo president wedu uyezve muri kuita kuti nyika irine vanhu vakuti tinoti rambai makashinga president wedu 2023 tihwine president ED Munangagwa mapato aya anongoparadzana achitukana achitasi achisungisana haiwa kumisiyanai navo mishingirirai kuvaka nyika yenyu tifare vana vezimbabwe tinemi hatisiyani nemi president ED nekutibudiriro tiri kuiona zvasiyana nezvataiona izvo panguva yapurezidendi vamugabe avo yakapfuura Saka tinotipambe rine ZANPF ngatindo register ikuvota muye ZANPF ngatiregister tivote. Tinotenda ndini Burakano Pretoria South Africa.
Moro iwa tonuka wandi wana blessing wana jonga tukuti chini apa wanuka avotele CCC mafinzi kwa wana masitizens ndiyo nguwe enyi yekuratiza kutia muda zunu akuti zichinje zunuka zichinje mari ma US dollar gapindi wano warungo jikawe gama diamonds jese warungo jika Zimbabwe ya ora imapeza mwenye pefa hati ya chinja zunu ama suza njisa chinja haa kudokuru mahara ama hospital njisa chinja hapana kana chukuchime kungo nye berwa basi nye kana gloves hakuna kana magloves kuma hospitals mechi nye perwa wana mpuya wanani wesiwe chifa mechi pera wanochi sakatika basi nenyaya yana iji wana kupi wana ngonzura waruda kunyepa kushira kunyepira inusaka apa kuti inini mudi muone murukona mega si yelo mukomana ngapindi mukomana ndiye achatopinda mukomana ngadi ngapindi ndini Ashley Daniel ndiri pa Mozambique napa
mangwanani akanaka vashamare ve studio 7 mangwanani ano akanakisa tita ndinonzi vamuziyoni ndiri muno South Africa panzvimbo yedzanini munzvimbo yedzanini momo tiri mudhani zvechi medu we vashamarare munzvimbo medu mudhani muno mamuka mweya umwe wefonofobhiya mazimbabwe yese ari kufamba achitiretenwa toti to mumadzimba maari kugara pakaitwa mweya wabuda muno tangobatira ura maoko dzokerai kumusha kwenyu dzokerai kumusha kwenyu vari kutoti 3 days dzasara mweya wapinda muno vashamarari wakaita akatibatira mura maoko isusu tiri munzvimbo yemudzanini muno muSouth Africa muLimpopo pakationera vashamarari tangotiwo ndikuziviseiwo vatori venhau chimiro chatasangana nacho munzvimbo yedu
makadiko muri yezimbabwe inini ndinoitwa maichuma tinoti ngatifoterei paCCC ipapo chamisa chete chete pamberi nababa chamisa nevamwe vavo vese citizens coalitions for change pamberi nayo ngatiudzanei kumamisha vanamai vedu nevamwe vese kuti ngativhoterei pana chamisa ipapo tisavhotere MDC Alliance. MDC Alliance haisisiri yedu, yakakepchwa yaezanupf. Ngativhoterei vachamisa chete chete.
Makadi mukoma wanje, ini ndinoda kutanga kutaura pamusoro penyaya yemukoma wangu wamonzora. Mukoma Monzora dai vanga vachichiziva zvinhu zviri kuitika muvanhu pa vasingapedzi nguva vachiita zvavari kuita. Instead yekuti vabatane neTPC voshandira pamwe kubvisa ZANUPF, ivo varitoshandira pamwe kuda kubudisa TPC. TPC ibato rinopikisa rakangofanana neMDCT yavo yava kuzviti MDC Alliance. VaMonzora munhu asina chinangwa neupenyu hwevatema vemuZimbabwe. Munhu angori after money bhikozi choga chavanotaura hachina kana nemusoro. Instead yekuti vazvipe time yekupinda muvanhu vachikampena vachitaura nezvebato ravo, vari kungoswera vari kumahofices avo kuHarvest House vachingotaura nezvavachamisa neTPC yavo. Zvinova zviri zvinhu zvisina kana maturo. Isu chatiri kuda muZimbabwe inyaya yeshanduko. VaMonzora dai vanga vari mumwe vaita zveshanduko kwete zvekurwisa vachamisa. Vakapinda muvanhu chokwadi, vanonyatsonzwisisa zvirimo, vanonyatsoona kuti vari kutambisa nguva yavo VaMonzora.
Mamuka siku pa Studio 7, mamuka siku vanhu vese.
Iri nyaya yekuti nyitsawo kavhumende rinoziva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka buti makwidziro ari kuta mafizi zvinoita vari kuzvaona sei apa pavana nenge vakagara kumba apa papatoni tiri mulockdown mafizi obva akwidzwa cheminungo chidzidzwa vana inenge yeidikidiki ende vari kukwidza mafizi zvisingaite handizvi kutiwo chii vari kuzviongororawo here kati vari kungozvitiwo simaona endawo mari tumaona anita munhu wese
kazwai vatereri nevashamarari ndamhanyavo pano ndikasvikawo pano kuti nditaurewo nokuyeuchidzana nevamwe hama neshamwari iya munomboona chii vana vezimbabwe zvimwe zvinhu tsvakai kubatana nevamwe mukuita maikupe mwoyo wangu wakurwadza asi munodzoka zveuchiti kuunogurwadzirei maikupe vakafara vachirwadzisa vana vezimbabwe asi vachifara vana vezimbabwe vachichema vachiti maikupe munoitei maikupe munoitei mai vedu vachibatsirana muonzoro kudzinga munoziva maikupe papaidzinga mapariamendi nemawandira akaita nemakanzera vakanga vachidzinga vanhu vavakavhotera vanhu ava saka kurwadziwa kwose kwakaenda kuvanhu vazhinji vakanga vavhotera vanhu ava saka soro imaikupe ike zvinhu zvakudzokerai kwamuri musazombovaraidzwazve rimwe gore mukaona vanhu vachitaura nemi zviya nzwisisai musanyanya kumanyira chigaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro muvhuro mutungamiri weamerica vajoe biden vakaita musangano nemutungamiri wegermany vaolaf scholz vakaudza vatori venhau kuti america negermany dzine maonero nemafungiro mamwe chete panyaya yeukraine zvinhu hazvina kumira zvakanaka muukraine sezvo russia ichinzi iri kugadzirira kupinda muukraine zvechisimba kuti igadze hurumende inowirirana nezvido zvayo ukuwo mutungamiri wefrance vaemmanuel macron vakaita musangano nemutungamiri werussia vavladimir putin vachiedza kuwana nzira yekuti pasaita hondo pakati perussia nenyika dzenorth atlantic treaty organization pamusoro peukraine nyanzvi mune zvamatongerwo enyika dr rodrick machekano vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiratidza kuti pangangoputika hondo nyika dzemubatanidzwa wenato dziri kuratidza kuti dzinoda nhaurirano asizve dzichigona kurwa hondo iyi uye dzakabatana panyaya iyi
maonero atiri kuita mazuva ano tingati tiri pamahombekombe ehondo inogona kuputika anytime between russia nemaallies enato awo anenge achitiwo ari kuda kudefenda ukraine nokuti vaputin vari kuramba vachiwedzera mauto avo erussia kubhodha reukraine saka chinangwa chavo hachisi kunyatsozikama kuti ndechei ukaona munhu achiburitsa mapfumo nematemo ake achimaveza unoziva kuti munhu uyu kare taiziva kuti munhu oda kuenda kunovhima zvino kana takatarisa vaputin kuti mauto avo vari kumaunganidzirei chinhu chimwe chatokwanisa kuta kuona ndechekuti vangangova vaine chindangwa chokuda kuti vapinde muukraine vaite invade ukraine saka tinoona vana america nemasahwira avo emueurope venato vari kubatsirawo ukraine nokudiri vachitumira zvombo nezvimwe zvakadaro darowo kuti vagadzirire kuitira kuti kana russia ikapinda muukraine wakwanza kuzitifenda.
Nezuro takawo na mtungamiri wa Amerika wa Joe Biden vachita msangana na mtungamiri wa Germany ukuo wa Macron uku France vachita msangana na wa Putin. Misangano ipaini za inura tiza ere Dr. Machekana?
Misangano ino shukuru za inura tiza tinona wa shoki ndio mkuru we ku Germany varikuno vachita hurukuro na wa Biden. Tinoona kuti Germany ilijika huru kuri ku Europe. Saka izvi ndezve kuda kuratidza kubatana kwe America ne ma friends avo NATO kuratidza kuti vari pamwe chete kana iyo mashoko avari kutaura vachipira kuvatori venhau uye vachitaura kuchita cheamerica vanenge vachiti Germany neamerica pamwe chete nema NATO countries makabatana vari pamwe chete zvinenge zvichizoitwa neamerica ndo zvinenge zvichizoitwa neGermany. Saka tinoona kuti awa matalks ndeye kuratidza Russia kuti America neNATO vari serious vari vakabatana mune zvavanenge vachaita kuti vadzivirire Ukraine vabatsire Ukraine. Asi at the same time toona kuti vaMacron vari kuRussia vachisangana navaPutin kuratidza kuti vari open for negotiation, vari kuda kuti ngatitauriranei kuitira kuti tibvise mamiriro akaita zvino ekuti vanhu vagadzike mapfumo pasi vasange vakasumudzirana mapfumo. Saka vaMacron vanonge vakamiririra America nemaNATO friends avo mukutaura neRussia vachibva koku Russia vachaenda ku Ukraine kunotaurawo nemukuru weUkraine vachida kuvasimbisa kuti izvo aiwa Russia haisi kuzodi haisi kuzopinda munyika menyu. Saka zvose izvi manegotiations ari kuitika and vaMacron vanobuda ivo vachitaura vachiti izvo nevira akaita nyaya dzavari hurukuru dzavari kuita ari kuratidza kuti hondo ingangokwanisa kunzvengwa kana vakaramba vachiwirirana mukutaura.
Munoona sokuti zviri kuitika kuUkraine izvi zvingazosvitsavo here nyika dzemuNATO kuti dzipinze mauto muUkraine?
Zvinogona kusvika pakudaro nokuti matauriro anenge achiita anava Biden pamwe chete America pamwe chete nemaallies ayo enato vari kuti ivo Russia ikangopinda ivo vachadi vachadifenda Ukraine. Saka kudifenda kwavangangoita ndiko kutoratidza kuti vanenge vachitopinda kuinda kunorwisa maRussian forces muUkraine imomo nokuti Ukraine pachayo iri yoga haingakwanisi kumirisana neRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Teachers Association rinoti nyengo dzaro hadziende kubasa kusvika zvichemo zvevarayiridzi zvagadziriswa. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muBeru nesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano nemutungamiri weGermany pamusoro peUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.